Vararidzi ava vanoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyashamushekwi oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuChina cheDalian Yifan. Mushekwi akapedzisira kutambira maWarriors kuma2017 Africa Cup of Nations kuGabon, asi makandiro ari kuita zvibodzwa amanikidza Sunday Chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt. Asi Mushekwi haasi kuuya kuzotamba kuCOSAFA Cup sezvo nhabvu kuChina ichangotanga, asi achabatana nevamwe vese vemaWarriors kuEgypt kumakwikwi anotanga muna Chikumi. Mushekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa, sezvo Chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona, Tafadzwa Rusike, Dennis Dauda, Tabani Kamusoko na Lawrence Mushanga. Asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt, kusanganisira captain wavo Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Evans Rusike, Tedai Darikwa, Ronald Pumbidzai, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere na Alec Mudimu. Manager wa maWarriors va Wellington Mpandare vanoti dadanurira vamwe vevatambi vavadaidza.
Ronald Rumbidzai, Tendai Darikwa, ma midfielders Dani Piri, Marshall Munetsi, Marvelous Nakamba, Butelezi Nwiwe, Tafadzwa Kutinyu, Ovid Karuru, Kama Billiard, Ndakwashe Mahachi, Tafadzwa Rusike, Richard Dachiro, Challenge Shawapiwa, Leroy Mavunga, Knowledge Msona, Tabani Musoko, Rodo Chinyengetere, ma strikers acho Nyashamushekwi, Evans Rusike, Walter Msona, tinotenda Kadewere.
Vamupandare vanoti vari kufara nevakomana vavaunganidza ava, vachitivo vakabva kure nehondo yeAFCON zvekuti vane chivimbo chekuti vanonoita mashiripiti kumakundano aya.
Mukatarisa pavakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda Tafire Nyika vanoti semaonero avo chikwata ichi chakasimba zvikuru zvekuti vari kuona chichinopunza mikono kuEgypt.
Chikwata ichi ndinoti ini chikwata chakasimba, mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino, ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwejust two new faces. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sechikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapo.
Vamupandare vanotitaurira urongwa hwegadziriro yemaWarriors vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisa kuti vakomana ava vange vachipinda mucamp musi wa20 tichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa28 uko kwatichange takakemba kusvika tatanga kutamba magames ekucosafa. Tozobvako neimwe timu takananga paNigeria musi wa5, iyo timu inenge nevakomana 18 vachinotamba musi wa8 neNigeria.
maWarriors ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika na1980. Katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004, 2006 na2017 Zimbabwe yanga ichingobuditswa munharaunda yemumagungano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.